Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo mumukoba stadium Mugweru, vachamisa vati sarudzo dziri kuuya mwedzi unouya dzakafanana nekusarudza pakati perima nechiedza kana kuti upenyu nerufu. Vakurudzira vanhu munyika kuti vavhotere bato ravo, vachiti ndiro rine urongwa hwakajeka hwekugadzirisa zvinhu munyika kuti vanhu vose vave neupenyu hwakanaka.
Shoko redu tiri kuda kuuya nemutungamiri ari kubatanidza nyika. Parizvino we are too divided as a nation. Ukaenda kumatebeland airport for voting and for second. Ukaenda kumasvingo, they are complaining that development is not coming and coming there. Ukaenda kumanika and there is a grievance. There is a national grievance across the whole country.
Vachamisa vati vakawanda vanotyira kumbunyikidzwa kwavati kuri kuitwa bato ravo nehurumende yezanupf uye kuti vechiuto vanogona kuvhiringidza zvinhu kana vakakunda, asi vatsidza kuti rwendo runo vachakunda zvisina gakava. Vati vanhu vanovashora vachiti vanowanza zvebhaibheri, asi vati zvavari kuita zvina Mwari mukati.
Matoka hwenyika tinoenda kumakondesi edu, masoja anoremekedza. Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Inani venda taro ndikati izvi ndazvedenga izvi. Rwendo runo hazvikoni. Chero wakaita sei rwendo runo hazvidi?
Vashamisa vati zvingavashamisa kuti pane vanhu vangachada kuramba vachivhotera bato rezanupf vachiti rine nhoroondo yekutadza kutungamira nyika kusanganisira huori, izvo vati zvauraya nyika. Asi mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzezveupfumi vafelix chari vati havo pane zvimwewo zvakagonekwa nehurumende, asi vati zviri kuvanhu kutsvaga mutungamiri wavanoda. Zvichakadaro, vachitaurawo pagungano rekutsvaga rutsigiro kuzaka kumasvingo, mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato rezanupf vaemarson Mnangagwa vati hurumende yavo yaita zvakawanda zvaunza budiriro munyika. Vakatiwo vanhu vasavhotere bato rinopikisa vachiti zvaratidza pachena kuti rakundikana kutungamira mumadhorobha. Vamunangagwa vaudzawo vanhu vange varipo pamusangano uyu kuti vanhu vose vakasununguka kutsvaga rutsigiro pasina anovakanganisa. Asi nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Spunu vati zvisinei nemashoko avamunangagwa ekuti mapato akasununguka kutsvaga rutsigiro, bato reCCC riri kurambidzwa kuita misangano yaro yakawanda nemapurisa.
Munhu unogona kusazomira zvakanaka kumberi nekuti kana mapato ezvi matongerwo enyika asingaone mukana wekukambena, zvinoreva kuti hatigoni kuzotiene election mafee election dhatipoindi election inobva yatadza, zvinoreva kuti hatigoni kuzofamba zvakaenderana nekuti vanhu vanenge vasinga shupa chikero chimwe chete kana vachinge vachitsvaga angazi maclearence kana vachipa ngazi nanotisi pamutemo.
Kunyange hazvo paine vamwe vari kukwikwidzwa pachigaro chemutungamiri wenyika, vamunangagwa navachamisa ndo vanoonekwa sevakwikwidzi vaviri vari pamberi. Mapato ose ari maviri haasati aparura magwaro anoratidza urongwa hwaainahwo pakutungamira nyika kana kuti manifesto, asi ari kutarisirwa kuita izvi mungashoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzana Musengi.